Vhiki rakapera varairi varipasi pesangano reptuz havana kukwanisa kuti vaende kumabasa kwavo sezvo vanga vasina mari. Tinozviziva kuti hurumende yakapa cushion inoita $700, asi cushion iyi haina kukushina varairidzi nokuti zvinhu zvakatokwira, fuel ikakwira, saka transport nemabasic commodities zvakabva zvakwira, zvakapa zvapa kuti cushion isava cushion. Zvekare mari yavarairidzi yepei even tikaibatanidza necushion hazvipfuuri izvo mari inoita $69. Zvazvinoreva ndezvekuti hazvina kupedza dambudziko revarairidzi redispute of right. Dispute of right navarairidzi ndeyekuti vaitambira mari inoita $500. Saka kutambiriswa mari inoita $69 zvinongoreva kuti mashango rapata, idhongi rakafa, hapana chemwa, vatenzi varaira mutakura. Saka varairidzi havakwanisi kunge vachienda kubasa kuti vadzidzise kubva muvhuro kusvika chishanu. Saka naizvozvo varairidzi vari pasi pesangano reptuz vakataurirana vari kumaprovinces, maprovinces ese akapa chisungo chokuti haakwanisi kuti varairidzi vaende kubasa nokuti mari yavo haisati yakwana.
Chii chakataurirwa nemaprovinces uye vakapa chisungo chekuti
tavherengedza zvakataurwa navarairidzi vanobva kuma 10 provinces. Varairidzi vari pasi pesangano reptuz vakazotenderana kuti zvinganaka vakashanda at least for one day a week, unova zuva remuvhuro. Saka muMonday yega yega varairidzi vari pasi pesangano reptuz vachakwanisa kunge vachienda kumabasa kuratidza kuti vane chido nokuti vana vavanodzidzisa vaende kuchikoro. Kana pane vamwewo vazokwanisawo, vanokwanisa kuzoendawo futi musi weFriday. Asi pari zvino vakawanda vari kutoti havakwanisi, asi tino nechisungo chatapa tinofunga kuti varairidzi vacharatidza kuti basa ravo vanorida vachikwanisa kushanda nemusi womuvhuro. Varairidzi vakatorawo chisungo chokuti zvaiva nani kana hurumende ikaratidza kuti ine hanya navarairidzi. Vana vavarairidzi vakatadza kubhadhara maschool fees muzvikoro zvese izvo zvina varairidzi vanobhadharwa nehurumende.
Iyo hurumende inotii?
Zviri kuhurumende kufuka kana kuwaridza, asi chikuru chiri kutaurwa hurumende navarairidzi ndechokuti havakwanisi kunge vachishanda nezvemandorokwati, uyezve vanoexpekta kuti hurumende igadzise dambudziko ravo redispute of right. Ndokuti muzvikoro mudekare, kana pasina kugadzirisa dambudziko iri remari isingakwani yavarairidzi, hationi kuti muzvikoro mungadekara. Saka kungava kuvaraidza nguva kuti yanzouneriva kuti hurumende irambe ichiignora varairidzi vari muzvikoro.
Ko gurukota rinoona nezvemari vantu rimwiwe hapana chavakakuimbisa here sevarairidzi?
Varairidzi vakatamusa navamutulinyuve avo vanotaura zvisina kutaurira navarairidzi through inonzi collective bargaining kuti vacharamba vachingopa cushion iyo isingakushini varairidzi. Varairidzi havadi cushion, vanoda kupuwa mari yavo yavaitambira gore ya2018, uyezve mari iyi inofanira kunge iri $500 kana equivalent in terms of interbank. Saka izvezvi ndozvokwanisa kupedza dambudziko. Tinoziva kuti kune vamwe vari muhurumende vari zigogodza, asi haifunga kuti dai vari muhurumende vateerera mashoko avanoudzwa namaprofessionals anova varairidzi vakagadzirisa dambudziko rimuzvikoro, ndokuti zvikoro zviinde mberi zvakanaka, muzvikoro muve nokudzidza uye nokudzidziswa, kwete kuti varairidzi vangaenda kuzvikoro vachinodzidzisa vana vavamwe vavo vasingakwanisi kuenda kuzvikoro. Tinoziziva kuti chinozikamuka Zimbabwe senyika idzidzo, iyo yanga yakanaka zvikuru kwazvo, asi dzidzo iyi yava marengenya. Saka tinoda kuti marengenya agadziriswe nehurumende. Hurumende yavanhu inofanira kuda vanhu, ende ichiona kuti education iright, haisi privilege. Varairidzi vacharamba vachiramwa basa, vasingaende kubasa nemusi weTuesday, vasingaende kubasa nomusi weWednesday, vasingaende kubasa nomusi weThursday, uyezve kuda vashoma ndo vangazoenda Friday kusvikira dambudziko ravo redispute of right ragadziriswa nehurumende.